Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, March 25th, 2016. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemire.
Tonight on Live Talk, we are going to be talking about the Easter holiday.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 12080 and 15775 kHz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com.
Joy to the world, he is risen, alleluia, he's risen, alleluia, he's risen, alleluia, alleluia. Hear the bells ringing, they're singing.
Thanks for joining us once again. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are talking about Easter holidays.
Family reunions and spiritual rejuvenation marked a Good Friday today as Zimbabweans celebrated the start of the Easter holiday. Christians celebrate Good Friday in commemoration of Jesus Christ's death. Many will observe a vigil tomorrow night, while Easter Sunday will see the faithful celebrate the resurrection of Jesus. Some of the Zimbabweans who spoke to Studio 7 said they are struggling to buy foodstuffs associated with Easter due to the current drought gripping Zimbabwe.
What are your views on this issue? If you wish to join the discussion right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077. That number again, 001-202-619-2077. Yeah,
izvozvo Gibbs, nhasi zuva reEaster. Kazhinji tinorirangarira sezuva rekuzorora, asi tinenge tichirangarirawo zuva rekufa kwaJesu nekumuka kwavo. Ndo zviri kuitwa navana vaZimbabwe vakawanda. Wanzwaiwo vachitaura nhasi kuti aiwa, mazuva akawanda tinosimboti nguva inoyi tosanganawo semhuri tichidya, asi kuoma kwakaita zvinhu kwaita kuti tishaye kana chekudya. Asi havasi kuzokanganwa kurangarira kufa nekumuka kwemwana komana waMwari.
Ehe. Siyawasite Zimbabwe Jonga, Easter isikati kumbe ngiti isikati sePasika. Isikati sokuti abantu bahlale pasi lemuli zabo, bakholise, baxoxe bangakuxoxa into ezinjalo. Njalo kudliwe njengeChristmas. Pero kwakudliwa kuqala ngeEaster ubona ukuthi uhlaba imbuzi, you know, kwimbuzi okuncane, uhlabela abantu lidle likholise. Kumbe le tiye ibe ningi sivile tiye.
I was like,
wabhubha njalo wasevuka ekufeni. So sifuna ukuzwangani ukuthi ke Zulu lithini ngodaba lolu nxa lifuna ukuthi lingene kuhlelo kula manje nasinombolo 001-202-619-2077. Ngaphinda njalo 001-202-619-2077. Sikhona njalo la kuFacebook nxa lifuna ukuthi lingene kuFacebook kula manje liyakwanisa ukuthi lihambe kuwall yethu lifake nje likufunayo kwampana. Kumbe ngifaka le nombolo zenu ukwenzela ukuthi silifonele lapho khona khona ngapha kunjalo ke mfowethu
ndizozo Gibbs. Tanga tichitarisira kuti tichange tine vateereri vakawanda vachafona kuno ku Studio 7 nasi sezuva rao rekuti vatikudze kuti zvii zvavaswera vachiita pazuva rino rezororo reEaster. Tinotarisira kuti tichange tiinavo, asi pari zvino regai timbonzwa kuti ndiani vatiinavo. Tiri kutarisira kuve na Bishop Anselmo Magaya ve Grace Ablaze Ministries. Andizotatita kwanisa here kuvabata Gibbs.
Ngila qiniso ukuthi sesibathole yini umfundisi wethu. Yeah, uMagaya ukhanyazana sekhona. So we've got Bishop Anselmo Magaya of Grace Ablaze Ministries. Reverend Magaya, Bishop Magaya, good evening and welcome to the program.
Yebo.
Yeah, thank you so much, Chunga.
Bishop Magaya, maybe you can start by telling us how important this Easter period is, starting from, say, yesterday evening to Monday. Because many people just think that Easter is a holiday. I get time off from my work and go and meet with my family, have fun, eat, drink too much, some of them, and then forget what the Easter means. Can you just tell us what Easter is?
Yes, thank you very much, Junga. Good evening, Zimbabwe. Easter is a very important Christian holiday which recognizes and observes the death and the resurrection of our Lord and Savior, Jesus Christ, whom God gave us to save us from sin. And I believe very strongly that this holiday is actually a lot more important, possibly more important than Christmas, because it is capturing the fact that at some point the relationship between God and humanity got lost. And by God's grace, the Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting." But you see, the fact that God has given us Jesus Christ does not just look at his birth, but the essence and the importance of this gift is particularly on his death for us. You know, when Jesus was on the cross of Calvary, the Lord God, the Father, withdrew himself from Christ so that Jesus may suffer alone the full weight of world of the world to see. So this becomes very important because it is looking at the death and the resurrection of Jesus Christ. And then we look also at our life and victory that we get from Jesus Christ's death and resurrection.
Maybe you can just do the same kungotsanangura nerurimi rwaamai kuti vamwe vanzwisise kuti zvii zvamamuchikurukura Bishop Magaya.
Bongo, zororekere Easter rakatikoshe chaizvo chaizvo munhoroondo yechikristu uye zvekare muchitendero.
Gibbs, tinenge taita dambudziko. Nhare ya Bishop Magaya. Manzwa ichi hanzi yakata.
Yeah. Ukayazarikatire sivile ngoba amafona ahlupa ekhaya. So ke but siyaqeda abantu bangena kuhlelo. You had Bishop Magaya there. He was talking about the importance of Easter. He's saying this is a very critical day, especially for Christians, because it is marking the death and resurrection of Jesus Christ. So if you wish to join the show right now, please call us. We are going to call you back. The number is 001-202-619-2077. Or maybe let's take a very short break and have a bit of a song, you know. Something like, you know, Jesus loves us, you know.
Mwarano Tita.
Mm-hmm.
Emmanuel.
Yes, yes.
God is with us.
Just as he said, quickly now, go tell his disciples that Jesus Christ is no longer dead. Joy to the world, he has risen. Alleluia, he's risen. Alleluia.
Good music there, Joga.
Thank you, Gibbs. I understand you are the one who chose it.
Yeah. You
Thank
know,
you.
So some of these, they just flow into your blood, right?
I know.
Instantly.
I know. Mm-hmm. That's a good song. Gibbs, we have Mukoma Courage, Mofela. Ndofunga Mofela inobva pamutupo wanofananga vachiyera mofu kana tichatisa pamutupo ndironzwa ana mofu achiita na Mofela Mofela. Mukoma Courage makadi.
Hey, muri rajere mukoma.
Ndakasimba ndi mofu here.
Hello.
Ndi mofu here.
Chai mofu chaiyo.
Mofela aiwa maita basa mukoma tipeiwo zvamaswera muchita pazuva ranhasi rezororo reEaster. Easter Friday.
Nasi pazuva reEaster namuka makuseni ndakagadziro pa yard ndokuenda kuchurch kunova kwandadzoka manje manje tirogadzira kuti mangwana futi kuchazoenda kuchurch kunova kwanisa zvinorara mazuva maviri kusvika muso Monday.
Zvii zvikuru zvamaa muchiita kuchurch nokuti vamwe vanongotarisira kuti regai ndiende kuchurch ndichiperekedza mhuri kana kuperekedza vadzimai kana vamwe kutoita zvekurayirira kuti adzimai mundinamatire mhofu vanga vachiitei kuchurch?
Mhofu vanga vachinamata. Kunamata ndionewo makomborero nokutendawo mwari kundisisa pandasvika pari nhasi kubva nditanga kugara muno musouth africa ndichibva kumusha ku Magunji kuZimbabwe kusvika pari nhasi nokunamatirawo vamwe vanotambura varwere mapofu neverumajere nevamwe vari panguva dzakaoma dzokuti havana zvokuita kuvanamatiro kuti dai mwari akavaitirawo zvakanaka.
Tanzwa vatataura navo vari kuZimbabwe nhasi mukoma Courage vanga vachiti hongu tine zororo reEaster asi chikafu chekuti tinge tichidya tichiungana semhuri zvataisimboita makore akawanda vazhinji vari kuti vatadza kuzviita. Imiwo mhuri iri kumagunje mune zvamakaibatsirawo nazvo here kuti zuva iringe richisiyanawo nemamwe mazuva ari kuchemwa nevamwe?
Chokwadi chakanaka. Panga pasina chandati ndavabatsira nacho because danga ndisina changa ndinacho panguva yese zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka. Asi ndinoitawo ndichibva ndiendaonawo zvishoma zvandawana izvozvo ndoita ndichiyokawo kwandakabva ndichikanda bichani.
Aiwa ndizvozvo mukoma. Saka ramangwana muri kutarisira kuitei nemugovera mati muchange muri kuchurch kwemazuva maviri? Zvii zvine zvichiitika pamazuva maviri aya?
Pamazuva maviri atichange tichinamata nokufarawo kuchibikiwa kuchidyiwa nokufamba tichazofamba mune imwe locationi tichipidza munguva dzemasikati dziyadziya mangwana nemusosani tichaitawo futi sevhisi tapedza sevhisi tozofamba futi tichiparidza nemanheri kuchazorara kuchiparidzwa tozoparadzana nemande makuseni.
Maita basa zvikuru mukoma Courage, mwari vakuitirai zvakanaka. Murambawo muine shoko rimwe chete ramataura rekuti muchange muchinamatira vari kushaya, vari kurwara, vari kukundikana nevavo vari kuwana musavakanganwawo mukuvanamatira. Maita basa. Gibbs.
Utini lapo munomzana?
Mukoma Courage says today he spent part of most of the day, in fact, the better part of the day at his church. He was just coming in from the church, and then he will go back again to spend two nights and two days at the church. Tomorrow they will be going out preaching the word of God in a nearby township where he lives. He's in South Africa. Then the same with Sunday, and then they will disperse on Monday. But he was saying it's unfortunate that because he does not have much or anything to give to his family back home, it's the same old thing that things are tough even for his family. They are going to spend the holiday without those nices that we used to have. But, you know, it's now different. First of all,
start with Jeremiah.
Yeah, then I'll explain.
Yeah, so start again. Mnumzana u Jeremiah eo se kwa ni kuna manju kuna ngaleke e Zimbabwe. Baba Jeremiah, unganjani?
Hala, pila haka puti ni gana.
Isi pili lega kulu. So nyakumbulite pa ipili ni kulo baba wakutuwa u Jeremiah. So, ibi zola kono vila kuna po?
Yeah, lipuma kuna po ba.
Yeah, so la uya sonda kakulu, eh?
Yeah,
so ndikolo lupi? Ubone ke. So ke akutsho ukuthi i-Easter ke injani khonapho nxa uyikhangela?
I-Easter lapha namhlanje sivuke nje sikhumbula ilapha uNkulunkulu ukuthi bana wasigcina waze wafika la namhlanje.
Ye, kubeka.
Kwa hape Zimbabwe kunzima ngoba ayakhumbula kule ndlala.
Aha. So So ke belisenzani kodwa lamhlanje?
Namhlanje bese kuphandazeni.
Beli chumayela ngani? Belibambe liphi ikhasi eBhayibhelini?
Namhlanje bese chumayela ngokupha kwaJesu.
Ehhe, ungathi kona ngale uze uhambe uzuzeni. Nxa usakhumbula sibili konke okade kungani bekukhulunywa ngakho
namhlanje bekhulwa ngakuthi uJesu yena wabethile esiphambanweni ukuze siphile nje kungenxa yakhe.
Aha, siyakuzwa kakhulu. So kule ngoma yini qhubeka
baba
qhubeka
nguye owasesenza ubana izono zethu esizenza sithethelelwe ngenxa
yegazi lakhe. Awuboni ke po ungahambi awula ngoma ongasihlabelela yona emnandi sibili enkonzo lami nizangenela khonapho
enkonzo
ye akuyitshaye
phe abakhona nje ukuthi nje ivoice yami kayivuni kodwa ngaba ngikahlabela ndikancane
akuyihlabela mina hle ngingene khonapho lojonga la hle ngingene siyacela la maproducer abuye ngapha angene sihlabele sibaningi ye akuyitshaye sizwe
alright
Ich habe Baba. Baba, Jesus, Lomo. Lami ngizamile phela. Ubona njani kutsho ukuthi ngavele ngiyahlabela njengawe? Hayi, uyizamile sibili kakhulu baba Jeremia. Ungadinwa la kusasa uphenduke ube lephasi enhle kakhulu, he? Yantsho phela, ye, kuhle kakhulu ukuthi uyayilalela.
Siyabonga kakhulu baba.
Aha, nangu jongo uyabonga. Awuboni ke, ukhangele labatshaya ingquzu khona ngapho.
Abakhona.
Ye, sibongile kakhulu baba Jeremy.
Yeah,
inkosi kubusise lawe baba Jeremy.
Ngiyabonga baba.
So that was Mr. Jeremy is calling, he was calling us from Lower Kweru. He says his name comes from, is derived from the Bible,
you know.
Yes, I still remember Jeremiah, right? Mm. So he says, in Zimbabwe, it's difficult to survive there, but through the grace of God, people have survived. And up to now, they think that maybe God can give them strength to do everything that they wish. Mm-hmm. And at the end of the day, they're happy that they are celebrating Easter today. And they're saying those that are sick and those that don't have access to food should be actually prayed for, mm-hmm. because that's the time to do that. Yes.
We have Mukoma Zenzo Muchimba. He's fluent in English, Shona, and Sindebele. How are you, Mukoma Muchimba?
Yes, how are you, Mr. Jonga?
I'm doing fine. Where are you calling from?
I'm calling from Harare.
Welcome to the show. And may you tell us how you managed to spend today, the first day of the Easter holiday?
Yeah, I think the day was so very well. Since the morning.
Mm-hmm.
It seems the situation was so calm as we were all celebrating the Easter day today.
Mm.
So everybody was actually just enjoying about this day because all remembering the to the death of Jesus Christ. So let's ask Christians here in Zimbabwe. I think maybe now the only solution or the only outlook which you can only base on is just to wash the board. There's nothing else which can make us happy. I think all other things...
Things are tough.
It's just becoming us.
Asi mukoma Zenzo chimbonditsanangurirai kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti panguva ino ye Easter sezuva rinora nhasi Easter Friday kana kuti Good Friday vanhu vari kupembera vachipembera upenyu kurangarira Jesu isu vazhinji nguva zuva rinenge rakafa hama yedu vamwe vanoita zvekuchema tsanangurirai vanhu kusiyana kwakaita zvinhu ipapo
Musiyano uripo ndeyekuti kutenderera Jesu pachezvake zvake Jesu munhu mwana wamwari akaunza upenyu patiri isusu vanhu because majuzi ndiwo anga arirecognize chete kare isusu taenzi magentiles special africans we called gentiles but nokuda kwajesu uyu akazotiya manje takazova included nesu muvanhu vari muboka rekunzi tavana vamwari unless zvasiyana kuti nemunhu anenge achichema hama yake kana ndichichema hama yange yashayika of course panenge pane kushayikiwa kuripo kunenge kwaitika but hama yaao upenyu yainowinza kuto anybody anofa kana anga ari mutadzi then zvasara kunonosangana namwari wake pajudgment day asini ndo musiyano Jesu munhu akafa akamuka hama yangu ikafa inongofa yarova zvakwana
aiwa maita basa mukoma Zenzo tichai kupai mukana wekuti mudzoke zvakare pachirongwa thank you so much Gibbs I think you have another caller just go ahead.
The father says, Mr. Junga and the Andy Gibbs Dube.
Gibbs Dube.
Sibongile kakhulu.
Sibongile kakhulu Gibbs Dube ukuba nani bantu benkosi.
Yeah, sibongile kakhulu Baba Zenzo. Ungathini lokusasa.
Yeah. Yeah, kusasa nkosi yami.
Kulungile baba.
Thank you.
Yeah.
Gibbs, you have another caller.
Yes. Lomnuzana u David Ndlovu osezibapho. Baba Ndlovu, ungawunjani?
Amengaphi.
Yeah, ibizo lakho livela ku David phela. Ukukhumbula u David washaya ngesavuta, he?
Hayi baphambani sibizo ngezinengi ndlo.
Oh, nguzinengi. Hawu, sengunikele ka David, all right.
iBhayibheli.
So lapha ke bese ngifunikele iBhayibheli. So ke Nomzana Ndlovu, kunjani khona ngapha ke pasi?
Hayi, ngapha ku right.
Yebo phela, so bese senza namhlanje.
Namhlanje azange ngayenza lutho khona ngiyaqalisa kusasa.
Ye, abaningi bayenzani. So wena awuhlabanga lutho wena?
Namhla kona siyahlaba kusasa. Into zomile ngapha.
Ye, madoda. So ziwome kanganani Ndlovini? Kuwome kanganani Ndlovu?
Konoko nje siyazama-zama njengabantu siyakhuleka kuNkulunkulu anti uNkulunkulu
yonke
izinto hako kuzaluka siyabe sikhuleka kanti kwaba nzima yonke indawo
kusho
ngesikhathi sithi but abantu bakhuleka kwaze kwaluka
hawu uboni ke Ndlovini so ke ulamazwi ongatshiyela abantu bezibabho ngelanga lephasika
athi abantu abakhuleke uNkulunkulu ngiyokwaziyo uNkulunkulu uyozaphawula njalo asikhuleke nini njengoba namhla sithakazelela umfuto ukuzala kwomntu ukufa kwenkosi so yiko okusinjekisa ngaphi ejerusalema elitsha konke okusihlupha elizweni asikhuleke nini uNkulunkulu uzaphendula
aha hayi siyakuzwa kakhulu ke sibongile phela Ndlovu ungadina lokusasa
hayi yabonga
la thank you very much so that was Mr. Ndlovu yes zakufonela Ndlovu siyakufonela sibili
hayi kulungile baba
siyabonga yes siyabonga kakhulu so that was Mr. Ndlovu he's saying that people must pray you know even if there are so many hardships things will come right one day
that's true always the prayer is the most lethal weapon in life.
That's right.
To save you and to attack who is your enemy.
Yeah, that's what they say. And you sound like a preacher, yes.
I am.
Perfect.
Thank you, Gibbs.
Yeah.
Tina sekuru, ndi sekuru chamboko here kana kuti ndi gadziridzei pazita apa na unyatsorinzwa sekuru.
Sekuru chamboko.
Chamboko, ah ndarigona sekuru chamboko. Makadi sekuru chamboko.
Ah takasimba henu makadi henu koko.
Aiwa tinofara zvikuru pindai pachirongwa. Muri kupi kuZimbabwe?
Ndiri kuGokwe.
Gokwe nembudzia, gokwe kana, gokwe ipi?
Sai, Mutarama.
Aiwa, tinofara zvikuru kana tichisvikawo kumativi mana akaita segokwe muchititeererawo. Tipei zvamuina zvesekuru pazuva rino ranhasi rezoro reEaster.
Zuva iri maonero atinoita kuti rakatikoshera zvikuru kwazvo. Nopinda sangano reRoman Catholic Church zvatinoitawo paRoman Catholic sezuva ranhasi nguva dzematiri masikati inoita nzira inonzira yechiyaniso mafambiro akaita Jesu kubva paangotongerwa kuti waakunourayiwa kutambira chiyaniso kusvika asvika kukarivhari ndo zvatinenge chiitawo.
Saka matoita zvikapera mangwana maakutarisira kuitai?
Mangwana kune watinoti moto waPetre ndopanobuda nyenje yekuti nyika yawana chiedza ndopai kune nyonzi kotwe pendro ruzi pendro hombe rinobatidzwa nguva inedisa. Saka tinoesamo moto muhombe wakadhivana naPetro paya paya ndiwomwe wacho achiramba ndopatinozobatidza moto iwoyo pendro iroro kuti dzachapinda munyika.
Tinoona vanhu vakawanda nhasi sekuru vatataura navo kungoti muchidimugwa. Tine vamwe vakamirirawo kupinda pachirongwa mukoma Jackson Zulu, asi vazhinji vangu vachingochema kuti zuva ranhasi hongu tingadai tiri vatendi tichienda kudzikereke nezvimwe zvakadaro, asi wabvako unozitarisira undosvikawo kumba mudumbu muchiwana chinobata. Asi vazhinji vangu vachiti vazvishayiwa, nhasi makwanisawo kuzviwana here zvekudya uyewo nevamwe vamunobata navo?
Hai, zvokudya tinongodya zvinyoro zvemunda kuno takaita rombo rakanaka Mwari vakatinzwa mvura yakakurira uchiigama. Saka tine zvinyoro zvemunda ndo zvatinongoshandisawo njo.
Aiwa, maita basa zvikuru.
Zvakafanana tibage malisi
nenzungu nembambaira.
Mbambaira tadzaita asimo.
Zvakanaka sekuru. Maita basa, tichazokubatai tichinzwa kuti kuri sei kugokwe. Namba yenyu tave nayo, morara zvakanaka.
Nofara sikuru maita henyu.
Maita basa. Gibbs sikuru chamboko says this day is a very important day. He's a Roman Catholic and he said today they were reenacting the crucifixion of Jesus Christ and tomorrow they will light the big candle for the large flame that lit the world on the day of his death. So he's from Gokwe. And, you know, Gokwe is divided into four constituents.
Yes, yes.
I've forgotten the constituents where he said he comes from. He's from Gokwe.
He reminds me of my old friend, Alois Chamboko. You know, the last time I heard of him, he was in the Ministry of Information. If he's listening right now, Mr. Chamboko. Yeah, Mr. Chamboko, if you are listening, call us right now. We've been talking to one of your relatives so that you can chat. Yes.
We have Mukoma Jackson Zulu over in South Africa. Magadi Mukoma.
Maybe you can hold him.
And I don't want to varambe vari pa.
That's right. Okay, good. So, Mr. Zulu and Mr. and Reverend Hussein Spanda, please be on the line there. We are coming back to you. For now, we wish to say goodbye to our radio listeners, but for those that are online, visit us at www.boezimbabwe.com. This is Gibbs Joba in Washington, D.C.
And I'm Jonga Kandemiri. Stay tuned.